enseji neniga ah nimpango kunkaya funda nefunda
super blood youtube
instant tunes to come
click up
kunkiwe munthu wewe tava mamani emerwa miorwa nemashisha jesa ukokori kuvasa ungotani kavashunje nevenji kande chende watagaye mirimo kuvana vuri kure baba mani varaviro muvizivu vinji ukuika uri kuvareva nitepa kurwana mpaka mvichira chende kwenda ndikuza giving up navachiryo musini ndeva nitemba kurwana mpaka mvichira chende kwenda ndikuza giving up navachiryo musini ndeva manyangwa ine nuwayonjerwawo ndirechiwa korani iwoyonjerwewo ichanshonga vechikava kwanjire avanyavusare vakuhungawo ichawiwa vhumiri yokore zvakurondota varonzire manyori yomuntu wamani ekakwereva nkati nemugasho musi noyereva nkasivhiriyani onkari yomuriwe nechenoumbura onkari yomuriwe nechenoumbura nitepa kurwana mpaka mvichira chende kwenda ndikuza giving up navachiryo musini ndeva nitepa kurwana mpaka mvichira chende kwenda ndikuza giving up navachiryo musini ndeva overinda vantu vone vagamba kujerega nevajerega muntuwe ngomuri mugunde one muve vakumuhaka kadeta kukora kasitaguva nekundisa kukanywisa kukashomesa vana vanje mugambe wesa wabhodhabhodha nevagivopu omweshongozi nevagivopu omushogozi nevagivopu chakobana nevagivopu siri chiwechegari nevagivopu buriomwewena nevagivopu mama wanje nevagivopu hey.